A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on March 1st, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about hunger that is stalking Zimbabwe as the country faces yet another drought this year.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com and at www.voindebele.com.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about a looming drought that has triggered urgent food aid requirements as more than 5 million people are now in need of urgent food aid.
The hunger is not spared those in urban areas where some humanitarian organizations are already assisting hungry families as prices for food and other basic necessities hit the roof.
On Tuesday, U.S. Ambassador Brian Nichols announced a U.S. $15 million funding to Zimbabwe in response to the critical food security situation. This brings the total to U.S. $38 million. The amount of money that the U.S. has given to Zimbabwe for food aid, ensuring nearly 600,000 Zimbabweans have enough food aid before the next harvest.
The United Nations has committed $10 million to assist Zimbabwe.
The country's food security situation is fragile as it has faced a drought after drought that has caused a large-scale crop failure throughout the country, which makes it difficult for farmers to maintain healthy livestock and grow crops.
To add to the current misery, a political logjam has ravaged the economy as millions are jobless and prices in the shops are way too high.
Join the show right now and tell us what you think about all this. You can please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
And remember to call on 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077. Talk for Nerai, Chris.
Yebo Jonga. Lamhlanje ke zulukandaba siyahlangana njalo ku Studio 7 Live Talk. Lamhla sihlaziya ke udaba lwendlala, indlala ekhanya izabambi kakhulu lo umnyaka ngoba izulu liphuze ukuna. Siyabona ukubana sikhuluma kanje inhlanganiso ezikhangela ngokubana ilizwe lingaba lifuna ukudla okunganani sezihlezathi zona kumi kabi lo mnyaka yiko siyabona ke uhulumende wele Melika usehle wanikeza imali iZimbabwe ukuthi kuthengwe ke ukudla okuzaphathisa abalambayo siyabona njalo lokubana inhlanganiso ye-United Nations layo isifake yahlaba umkhosi yathi akumele sokumele abantu baphathise ilizwe leZimbabwe ngoba akumanga kahle izulu lona linile kodwa liphuzile lapho lifika emasimini lapha endaweni eziningi bese kuwonakele lanxa kwezinye indawo sizwa ukuthi hayi kungani kunganeno izulu livusile amabele kade sengani ase sicha kodwa asengani sengcono okubana kwezinye indawo bazadopa-dopa lapha lalaphayana kodwa indawo eziningi kuyafiwa jonga.
inyaya hombe yatiri kutaura iyi inyaya yedumbu Chris yekuti nyika iri kunzi yakatarisana nedambudziko renzara sezvo kusina kunyatsonaya zvakanaka matunhu ainzi akanaya mvura yakabva yanayawo dzimwe nguva yakawandisa zvokuti yakakukura chikafu chakacharimwa zvakasiya vanhu vakawanda vanosvika 5.3 million vachinzi vanoda rubatsiro rwechikafu gore rino. Takaonawo nezuro sangano reUnited Nations richizivisa kuti riri kupema kana kuvhura homwe yekupema kuti ribatsire vana veZimbabwe, richitaura kuti iro riri kupema richitsvaga mari inoita $234 million kuti inge ichibatsira vanhu. Pamari iyoyo tinonzwa kuti vanhu vakanangana nerubatsiro irworwo vanosvika 2.2 million zvichireva kuti pane paine vamwe zvakare vanenge vachisiyiwa vachida rubatsiro. Pamusoro pehomwe iri kupemha iyoyo takanzwawo mumiriri weAmerica muZimbabwe ambassador Brian Nichols vachizivisa kuti America kuburikidza nesangano kana kuti neboka reUSAID vaisawo pamari iyoyo pahomwe iyoyo $15 million kuti inge ichibatsira. Sangano reUnited Nations rikati waiwa richakanda mari inoita $10 million mukubatsira vana veZimbabwe nechikafu. Ndo nyaya tiri kuti tikurukure nhasi tinzwewo kuti zvii zvamungatarisa kana kutaura kumatunhu amugere ndokutoti vanhu vazive nzvimbo dzoda rubatsiro ndokunge tapinda muchirongwa tichikurukura nyaya dzacho. Mwana asingacheme anofira mubereko. Ngatitaurei, tipei zvamuri kuona nezviri kuitika mumatunhu enyu nezvamunotarisira. Kana muine zvimwewo zvamuina zvomuzivisawo vanobva kune mamwe matunhu kuti aiwa uyai mutenge kwedu kuZumba, chikafu chiriko, tine magrains madiki kana tine mbeu diki, kune rukweza ndozviyo, kune mhunga, kune zvakati zvakati, zivisanai ndochirongwa, pindai muchirongwa chenyu Chris.
Yes, Jonga, we have our two guests lined up. We have Mr. Machinda Marongwe of Oxfam, the country director of Oxfam. Welcome to the show.
Happy to join.
Thank you so much. And we also have our other guest, Mr. Stanley Torima, who is the councillor for Ward 18 in Dete Wange. Welcome to the show.
Thank you, Chris.
Okay, so we are going to start with Mr. Marongwe. Can you give us a scene set, tell us how bad the situation is right now?
Thank you so much. I think Zimbabwe is faced with yet another unfortunate year where we anticipate the harvest to be very, very grim. We have seen that the rains have been erratic. Initially, we had forecasted an El Nino. Although the scientific conditions needed for an El Nino to be declared were not met, however, the effects on the ground are that the rains were erratic and there were long, prolonged dry spells, which have resulted in some of the crops wilting and failing to reach maturity. In fact, most of the crops in the southern part of Zimbabwe are technically write-off, which means the population there is faced with extreme levels of vulnerability. And we are currently working with WFP, where we are implementing the lean season support, which basically should be a bridging program targeting around 2 million Zimbabweans. This is supposed to be a bridging program that then seeks to alleviate extreme suffering for those vulnerable households whilst they wait for the normal season in March, where we anticipate normal harvest to begin. But unfortunately, because the rains were erratic, we are now saying that we anticipate that the level of vulnerability has spread, and the unanticipated 5 million are now expected to require support in terms of food aid for them to see the next season. So this is a very serious situation, and we need to move and act swiftly. That's why you find that the UN bodies, coordinated by the UN resident ambassador, His Honorable Excellency Bishop, came together and came up with the flash appeal to support households through these very critical times. And indeed, We do express, you know, as Oxfam gratitude when, you know, the United States through USAID did extend support. You know, immediately they've reacted swiftly and promptly with extending $15 million, which will go a very long way in supporting to alleviate, you know, the extreme effects of the anticipated, you know, prolonged hunger spell that has befallen the country.
Mm.
So I think that's what I can say is the current scenario. We have seen that, you know, if you go to areas like Mashingo, you go to Gokwe, you go into the Midlands, you go to Bulilima, you go to Binga, there's extreme vulnerability. And I should emphasize that while it's traditionally, you know, vulnerability has been associated with rural population, you know, now poverty has also extended itself into urban areas. We are now dealing with a new form of poverty, which is urban poverty. And you find that there are people who, for the first time, Oxfam is now organizing, you know, cash transfers in urban areas, because we've also realized that, you know, there's also extreme suffering and poverty in urban areas. So this is more of not just an issue, you know, to be looked in isolation, but let's look at it from a point of view where we are simply saying that the levels of poverty in Zimbabwe are extremely high, and now when you have got these shocks like, you know, erratic, you know, rains which lead to droughts, which themselves are a symptom of changing weather patterns in Southern Africa due to climate change. So we need to look at this in a holistic manner, because remember in 2015, 2016, we had another El Nino effect that led to over 3 million people, not only in Zimbabwe, but Southern Africa. We had a much higher number people needing support. So let's not look at this in isolation, but indeed, at the moment, what we need is support, and as highlighted in the flash appeal, the needs are great.
Hmm. Thank you so much, Marongwe Ramba, Nyimuri Parunare. Mr. Twerima, may you update us on the situation on the ground in Wange and Dete in particular, where you are a Ward 18 councillor?
Especially in this district, and in particular my ward, we had a long period of dry weather. The drought is there. There are no good healthy crops in the fields. Even the animals actually are struggling to survive. Yeah, we had rains of late. Mid to late February, but it wasn't very much to sustain the livestock and even the wildlife here. So the situation is just bad. You go Kamativi, Binga, Wange up to Jambezi, I mean in Victoria Falls, the situation is bad.
Mm. Thank you so much, Chris.
Yes, Mr. Marongwe, this appeal, how do you rate the success, if it's going to be successful? Because we have seen a lot of donor fatigue affecting Zimbabwe, especially in other sectors. Are we not going to face a similar circumstance?
Yes, I think, you know, basically we hope and encourage, you know, our partners to support, our development partners to support, because, you know, the imperative of saving lives is a universal imperative. You know, it goes to the core of the founding statutes of the United Nations, the Declaration of Human Rights underpin, you know, the sacrosanct of life. So what we're basically saying is, yes, the amount is huge. We do appreciate that, you know, the other competing priorities. You'd be aware that we have a very big crisis in Syria. We also have another crisis in Yemen. There are global crises competing as well for the same resources. So to a large extent, our crisis here in Zim, in terms of, you know, the level of need, it might be overshadowed by the global landscape and the shifting priorities for funders and donors. But again, what we're basically saying is, given the sanctity of life, we plea and continue to plea with, you know, funding partners to also prioritize the needs in Zimbabwe. Because gradually we have seen that development partners now, what they want to do, they no longer want to fund, you know, these, you know, cyclical type of crises, but they're more interested in supporting recovery and also enduring solutions that will see, you know, communities being able to, you know, resist shocks coming from, you know, climatic change. So you find that as a long-term strategy, naturally, we need as a country to diverse, to put in place measures that will ensure that communities have greater resilience. And indeed, these are well documented. Zimbabwe does have frameworks, but what has been lacking has been the resources to kickstart some of these initiatives, you know. And also, we need to go back again to the land question, where we need to question whether we are using the land. We know very well that there's land that is not being fully utilized. We need to find ways of sustenance and ensuring that as a country we don't rely on donor funds to the extent that, you know, where there's donor fatigue, we then fall into a crisis mode. So I think definitely this speaks to long-term strategies that, you know, as a country we need to adopt. We can learn certainly from countries like Botswana, who generally are 70% desert. How do they do it? So these are some of the things that we need to talk about. Large, by and large, climate change is a reality. We need to look at crop diversification and so forth. So indeed, just in short, I would want to concede that there is donor fatigue. They are competing global priorities. So as a country, we need to look at how, as a sovereign country, we can deal with these issues in a more sustainable manner.
Thank you so much, vamarongoramba henyu muri parunhare timbotora mucherero wedu wekutanga. Tina vama kudemba vari parunhare makadi.
Kadiwo.
Ndima kudemba here, ndagona here zita iri?
Vakudemba kugokwe kuZimbabwe.
Vakudemba, munenge muchidemba demba indawa, kuchema-chema kauko.
Kuchema-chema uku nezviri kuitika muno munyika.
Ndizvo zvoko, hanzi ndokurarama.
Kurarama kwakadai kunokonzerwa nokusatya Mwari.
Ndizvozvo.
Kana tichitarisa chaizvo tichibva kuvana vaIsraeri vakatambura nokuda kwekusatya Mwari. Iko zvino tinowana vanhu vari kuurawa, vari kudii, but zvose izvi zviri kukonzerwa nokusatya Mwari kwevatungamiriri vedu. So oro zhara yose yauya muno munyika, yauya muno munyika kurohwa naMwari. Kana tichitarisa muBhaibheri, Bhaibheri rinotaura kuti iro vatungamiri vanochuzwa naMwari. But havazvichuzi vega.
Yes.
So kana tichitotarisa kubva kumaelections akaitika, zviri kutotiratidza kuti iva ava vatungamiri varipo vakazviisa vega, havana kuiswa naMwari.
Asika baba, nzara,
so,
nzara.
Atinga faniri kuchema-chema nokuda kwezhara iyoyi.
Nzara yango gara iripo ichibata nyika dzakawanda. Even kana munguva yekuti yanga iri nguva yerudhisha iyoyo, kwaive nedrought pano nepapo, zvinhu zvichiuma. Mungati vese vatungamiri vane nyika dzese dziri kusangana nematambudziko enzara havatyi Mwari here?
But matambudziko ari muZimbabwe anyanyisa. Dai hurumende yatarisa kana vari vanhu vanotya Mwari, dai vanga vatarisisa kuti zvose zviri kuitika izvi kubva muutungamiri hwavo Mugabe kusvika panguva ino yava Munangagwa, dai vanga vachigona kucheuka sure kwavari kubva. Dai vanga vari vanhu vanokwanisa kuti aa, vaite give up, vape zvinhu utongi huva hupe kwahunofanira kuva. kuda vanhu veZimbabwe vangararama. Tarisa injodzi dziri kuitika mose mumamaini kupi chii zvose zviri kuitika izvi. Apa tatarisa nezhara.
Aiwa, regaiti.
Kuhwana kutukwana kukurikidza nekusakudza Mwari nekusatya Mwari.
Regaiti nzwo vateereri vamwe kuti vanoti nemashoko enyu tinotenda zvikuru vamakudemba.
Itatenda edu.
Morara zvakanaka kugoko uku.
Itatenda zvikuru.
Thank you so much. Chris, Mr. Makudemba, wa first caller, is saying all these problems are caused by leaders who are not God-fearing. He says if the leaders fear God, I think all these problems would have avoided Zimbabwe.
Mm-hmm.
I am not sure whether it's true. I challenged him because it's not Zimbabwe only that is facing hunger and all these problems.
Mm-hmm.
But he said, I'm talking in particular of a certain area in Zimbabwe, and mm-hmm. it's the political area that he's focusing on.
I yes. hope he's not talking about the likes of the Lukaus of this world.
Anyway,
let's go to Mr. Torima. We have heard in the past, when times are like this, or even much better, we have some organizations that will be assisting people. Is that the situation right now? Is anyone at all getting assistance from NGOs?
NGOs, they haven't started helping the vulnerable or the need in terms of food, but preparations are underway in the areas like Change in Wange. Just close to Wange, World Vision, actually, they are preparing this very beginning of March. I think any moment from now, they should be receiving some food aid. I'm only aware of World Vision.
Okay. So, Mr. Marongwe, what about you? Do you know of any assistance right now that is being given to people facing food starvation?
Yes, because what is happening right now is that the WFP is leading in supporting the most vulnerable communities. There's been a mapping exercise that was done, and the most vulnerable districts were identified. And we are saying that these are largely in Region 5 and 4. So you'll find that already we have got out of a population of 2 million who originally were estimated to be affected by the lean season. By the lean season, I mean the period between the time, you know, people actually go for planting and the time they're expecting, you know, to harvest. So that's the lean season. So we, as Oxfam, have been working with the WFP. I can speak to the districts that we're working in, Bulilima, in Mangwe, in Matopo, in Mashingo districts. Those are districts where we are working in. So, and I'm fully aware that in other districts as well, you know, there is work going on. It is not, you know, all the rural areas that we've identified, but the lean season was targeting those districts where it was clear that, you know, already there was extreme deprivation and people were already going hungry. But as rightfully pointed out by the councillor, there is now a drive to expand the catchment area to include other districts that were not initially included in the original, you know, planned by WFP. So WFP is the lead, working with the different organizations to ensure that, you know, those most vulnerable are supported.
Aiba maita vamarongwe, regai timbokanda rurimi rwamai ipapo. Vamarongwe, nyaya tiri kukurukura nezvayo inyaya yedambudziko renzara, uye kuparurwa kwakaitwa homwe yekupema rubatsiro nesangano reUnited Nations, tichionawo masangano akasiyana-siyana kusanganisirawo rehurumende yeAmerica reUSAID vachikandawo mari muhomwe iyoyo. Asi tinonzwa kuti appeal yakaitwa iyi kana kuti chikumbiro chakaiswa ichi chikumbiro chiri kutarisana nemari inoita iyo $234 million inonzi inodikanwa. Vazhinji vangafunga kuti mari iyoyo yese iri kuenda kutenga chikafu, asi tinonzwa kuti inozotsemurwa tsemurwa ichienda mapoka akasiyana siyana. Mungataura pamusoro pemapoka iwayo?
Ndinotenda nemubvunzo wenyu. Chinoitika paflash appeal, tinenge tichiwana mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga, achishanda neUnited Nations, achibatana, achitarisa kuti kana tichitarisa nyaya dzekushaya chikafu nezvokudya, mari ingadiwe imari. Totarisazve kuti kana iri nyaya yemvura, mvura chachayo neutsanana, mari ngadiwe, nekuti munhu unofanira kuwana chikafu asi unofanira kuwana kufutika mvura yakachena. Totarisa nyaya dzekuti tabva ipapo pachadiwa futi mari yekubatsira vanhu kuti vadzokere pavanga vari, tingangoti ndeye resilience, yekuti vadzokere pavanga vari paya. Apa inyaya dzekubatsiridza nyaya dzezviwanikwa vawanikwa pokutangira pamabasa emaoko. Saka mari dzese dzodzo dzinobatanidzwa. Kune maagent atoti maunagents akasiyana-siyana. Munowana WFP ichitarisa nyaya dzechikafu nekupa vanhu chikafu. Mowana UNDP ichibatanidza nyaya dzeresilience. Mowana mwefuti maagents akasiyana-siyana ane mandate, ngati mandate kana kuti urongwa, uchienderana neurongwa hwavakapiwa vachitarisa nyaya dzeitika. Nekuti musakanganwa kuti pane nyaya futi dzekuti tiri kurwisana nenyaya yekorera nenyaya yetyphoid. Zvino nyaya dzese dzodzedzo dzinofanira kuva dzakabatiwa, dzoiswa muflash appeal kuitira kuti urongwa hunobuda urongwa hwakadzama hunoita kuti mhuri yeZimbabwe iwane chehuviri. Ndosaka flash appeal ichizonziyo inenge ine mari hombe, nekuda kwekuti haisingova nyaya yekupa vanhu chikafu, asi inyaya inobata zvakawanda wanda.
Aiwa, thank you so much. Vamarongo ramba hanyi muri parunhare. Tichazongoedza kutsemura-tsemura. Ndichaverenga nichitsemura-tsemura homwe dzinenge dzichizopinda mari iyoyo kana yawanikwa $234 million. Iye zvino zvitombotora muteereri, tina vamanhanda parunhare. Makadii vamanhanda?
Ndiri pavajonga. Makadini zvizvarwa zveZimbabwe vari
Ndinofunga nhare yavamanhanda inenge iri kutitsvedzei. Vamanhanda?
Halo, muri kundinzwa?
Tako kunzwai, manje taurai zvenyu.
Okay, ndandiri kuti makadi iko zvizvarwa zveZimbabwe pasi rese nevari kumusha.
Aiwa, isu tiri vaviri naChris kunoku nevamwe vedu vari mustudio muno, mumaenjinia nemaproducer. Aiwa, takasimba. Tinoimbawo kuti vari kumusha vapenyu, nhamo ndiyo yenzara yatiri kukurukurai.
Ndafona hangu ndichida kuti ndive nokutenda zvikuru kubatsirika kwakadaro kwatawana kune kuhurumende kuAmerica vaisawo rubatsiro munyaya yenzara yadai kufunya chitsero kumusha. Tichiti aiwa, zvavanenge vaita izvozvo tinenge tichizvifarira chose, nokuti kubatsira kwakagara kuchidiwa nemunhu wese wese kana mukana wacho wokubatsira unge uripo. Ndinoda kuti ndipindurewo zvataurwa nababa vari kugokwe avo vandakangaimwa zvangu kuti vati vanonzi vani.
Vanonzi vama kudemba.
Vako vamati kudemba here?
Vama kudemba, ee.
Vativo, zvinoda kuti kuda vanhu havatyi Mwari kana kuti kuda vanhu kutukwa. Ndambei ndichida kuti ndivayeruchidze ndichiti aiwa, nzara iri muZimbabwe haitangi nhasi. Kana mukayeuka tichangotora nyika takamboita matambudziko nenzara, ndofunga kusvikira pako iyoyo nguva iyoyo varungu ndo vakanga vachirema, iyo Zimbabwe ichiri kunzi bread basket of Africa. Nzara yakaramba iripo. Ndichitenda zvekuti mazova yekuchidzawa kuti aiwa, nyangwe yakanga ichiri Southern Rhodesia, nzara yaingovapo apo neapo. Chinozongonetsa ndechokuti ngatisatorai nzara nomutovo wepolitical. Kana tichiti munyika maita nzara, ngatiwanei rubatsiro rwokubatsirana rwo kana tichikwanisa kubatsira munyika, tisingashandisi politics kuti pazoitani kana kuti pazoitani. Handioni sechinhu chinenge chakanaka. That kind of language should be taken away from our minds. Tichemi nero kuti. Nokuti nzara kana iri kumba kwenye vajonga. Pamba pangu hapana rugare. Zvakafana na nokuti makati ini kutambudzika kweZimbabwe. Kunoreva kuti Botswana haina rugare, Zambia haina rugare, South Africa haina rugare. Hakuna munhu anofarira kuti mumusha make murambe muchingopfungaira utsi. Zvinodawo kuti mumusha muve nerugare. Asi kana tikaita zvinhu izvi takabatana, tine chido chokuti toda kumurudzira nyika yedu. Nyika yedu inobuda kuzvimatope matiri imomo. Asi zvinongoitika bedzi kana tiri vanhu vanofamba nomukana mumwe chete, pasina kutukana, pasina kugwa. Tomboisa politics parutivi, tofamba nero kuti toita sei kuti nyika yedu isimuke sezvakaita nyika dzevamwe. Nokuti nzara haiuyi kuzanu PF, haiuyi kuMDC, inongouya ichibata vana vari muZimbabwe. Chekupedzisira, vajonga ndichamboti chete mbichana kukufonerai chirongwa chenyu nokuti kuno kunyika kwandinogara kuno South Africa kwaita kunge kune kadambudziko kadiki diki kokuti kune vamwewo munoziziva kuti kudiaspora kune vanofunga kuti kudiaspora kunongowanikwa MDC chete vasingarangariri kuti kudiaspora kunowanikwawo vanhu vekuzanu PF. Ini am one of those members of Zanu PF regardless that ndiri kugara kuno kuSouth Africa. Nyangwe ndikawana dai kuri kunzi kuri kuvhota, ndinovhotera Zanu PF. Ichiruza ndivhotera Zanu PF, ichihwina ndivhotera Zanu PF. Asi kana ndakusangana zvinhu zvinopa masuggestion anobata upenyu hwangu, ndinoona sekuti tinenge tapfurikidza mwero. Kana kuine vanhu vane kakufungawo kwakadaro pamusoro peupenyu hwangu, vangaita havo. Hapana chinorambidzwa munhu, but ndichamboti mirei ndichitarisa nameso ari kumberi nekugoti.
Ndingoisa ndingokubvunzai vamanhanda kuti muri kutiritenwa upenyu hwenyu pamusoro pestudio 7 here, kuti munotaura nestudio 7 kana kuti chi?
Nenhau yepastudio 7 pakabuda pfungwa yokuti papane chirongwa cheyouth connection, saka ndakakurudzira mazuva anoti ipapo ndodzokorora mashoko angu kana kune munhu anoripikisa agozoripikisa. Ndakati kune vemahuman rights kuvhiringidzwa kuri kuita vana vechidiki zvinokonzerwa nesu vatungamiriri vemapolitical party. Tinofanira kugara tine hwaro hunotiratidza kuti tiri vatungamiriri vanotaridza ramangwana kuti vana vawane kufara nyika munyika yavagere. Zvimwe chetewo tine kuna vadyewa mazinga vanotarisawo nezvemahuman rights. Chiurai vatungamiriri vemapato vausina divi ramakatarisa. Sokutaurwa kwakaitwa navachamisa kuti tichainda kuno ndakatungamirira vanhu kunobvisa vamunangagwa zviri pamutemo. Izvozvo zvinoita kuti vana vechidiki vatore nenzira isina kunaka, wozviona nomukana usina kumira zvakanaka. Kana vaivesveka mashoko anenge ataurika nenzira isinaka, chiurai vakuru vese vangava vakomuredhi Munangagwa. Kana pane zvavanenge vataura zvisina kumira zvakanaka, munongovatsimbura muchiti haa president mashoko akadai anotisiya. Ndikapa mufananidzo waking kuno kuSouth Africa kuti vakataura kuti madrugs ari kuuya munomu ari kuuya nevanhu vari kunze. Naizvozvo vana vedu vakukuvara nehungai vachidhaka. Vanhu ivava ngavadzokere mangwana acho vanhu vakarohorwa vachigadzirwa pamusoro pemasofu vakakuvara zvakaipisisa.
Vamanhanda ndingoti dimu ndingokudimurai mbichana kuitirawo chirongwa nevamwe vateereri vanoda kupinda. Isu pastudio 7 tinokurudzira kuti vanhu vange vachisununguka kupa pfungwa dzavo. Tine urombo kana pane vari kuzokutyisidzirai kana kutiritenai pamusoro pepfungwa dzenyu dzamunopa pano pastudio 7. Tinokurudzira vese vateereri vestudio 7 kuti tisatora nyaya dzatechikurukura pano kusvika palevel yekuti tingatiritenana kana kutyisidzirana upenyu. Uye tinokurudzira vamanhanda kuti ramba yanyu muchipa pfungwa dzenyu pastudio 7. Ticharambawo tichikufonerai muchipa pfungwa dzenyu. Kana muine kutyisidzirwa kwamune muchiitwa, ndinokurudzira kuti muende kunomhangara kumapurisa kuti ndo zviri kuitika muwapira nyaya yenyu.
No, ndakawana hangu kwandakatotaura. I think I was on the way also to notify my authority kuti no panogona kunoka chinhu chakafanana netichi, but however this is what I'm going to do. I'll leave a list yekuti apa ne apa, using my own intelligence that I've been applying even during the liberation struggle. But anyway, I thank you very much for the advice that you gave to me. Ngiyabonga ne advice leyo ukuthi ngizozama konke namandla ami ukuthi ngizifikele, kodwa ke ngisazostopa kancane nje ngoba nginesikhathi sokuthi ngicela ukuthi ngibone ukuthi kuhamba kanjani, hayi kuphuma kanjalo, because that is why you are bringing this program. It's for debate.
Mm-hmm. That's true.
It's for debate. Even myself being a Zambian member, there are things that I might not like. But because I'm in the system, part of it, when Zambian is being attacked, it's also attacking me.
Yes.
So I thank you very much for that. For giving me an opportunity for all the time that I've been participating. I will always respect you guys, but these are my last words. Bear in mind, Zimbabwe is our country, our beloved. We don't have second Zimbabwe. Let's do our thing with a spirit of unity, realizing that what we are doing, is it benefiting our people or it is benefiting the individual?
Thank you so much. Okay, maita basa vamananda, Chris. Mananda, mumwe vatereri wedu vanogara vachifona kuno ku Studio 7. Vanga vachitauravo nyaya yekuti hanzi let's not politicize this anger issue. That kind of language should be taken away from our minds, and he's urging Zimbabweans to unite. But also he mentioned that today is his last day contributing to Studio 7, because he contributed on Tuesday on our youth program, and he ended up receiving threats from certain quarters. So I urged him to report to the police, because Studio 7 is an open platform where people can put open their views without fear. And I think that is what he's going to do. I think we have another caller. Hello?
Hello?
Yeah, Linjan.
Dotaura, Magadi.
Kulumani, Baba Taura, it is.
Ya Kulum. Zanupevu is nothing but it's useless.
Diana Rutaura. First, it sounds what in Diani?
Do it was Solomon who joke and the Republic gave the Botswana.
Mukoma muri muBotswana, nyaya tiri kukurukura nhasi ndofunga mainzwa inyaya yenzara nekupema kuri kuitwa neUnited Nations. Vari kuti kunotsvagwa mari inoita $234 million kuti inge ichibatsira mapoka akasiyana-siyana munyaya dzenzara, nyaya dzeutano, nyaya dzedzidzo nezvimwe zvakadaro. Tichii zvamungataura pamusoro penyaya iyoyo?
Handizvirambi nini zvezvavarikutaura, asi makambotarisa here kubva pamaelections ese akaitwa makore ese apfuura pakaita nzara nemhaka yekuti chii? Zanupievu haisi pamaoko amwari, ndosaka paine nzara. Inodzvanyirira vanhu, haina rusununguko mukati mevanhu. Inoita zvainoda nevanhu. Hapana panofa pakaita mvura ikanaya nenyekonzero yekuti vanodzvanyirira vanhu. Tiri muno muBotswana isusu muri kutonaya mvura, asi ishoma zvayo, but iri kuvabatsira. Zimbabwe haina mvura. Mvura yainaya kuZimbabwe ndo yanga iri bread basket. Zvakabva zvakazena nekupi. Ngavatendeuke varumava, vanofunga maoko.
Ndofunga mudare wedu ambobatawo nyaya iyoyo yekuti muZimbabwe yanga iri bread basket hongu, asi dambudzikowo rimwe riripo nderekuti minda haisi kunyatsoshandiswa sezvainge zvichimboitwa makore ekare, nguva yanga ichinzi bread basket. Saka ndoimwe nyaya inogona kunge iri dambudziko yambosimudzwa navamarongwe. Hamene imi kuti munotichi kuti minda haisi kushandiswa?
Haisi nyaya yeminda. Minda vakapuhwa, vakatema miti, ndoya vakatema vakatengesa huni, vakazvimasura vakadya nyama, vakapisa sango. Hamuchina chamera, hamuchina chikafu muminda. Ngavagare pasi vareure, vagadzirisane naMwari. Hapana mvura inonaya muZimbabwe kana vasina kutendeuka nekuti vane ropa mumaoko vari kutungamirira.
Aiwa, atizozuwe edu kutivane rupa irasi. Tino tenda zvikuru. Mukoma Solomon nekufona kwa maitara gaetore mwe mteereri. Tina mukoma gumbo wariparu nare. Mukoma gumbo magadi?
Ndivapi wanyi magasimba ere mkuru wangu.
Dagasimba wa gumbo ndino ziwa wachiroa jese kunzugune kunyimo kukuluma nekutaura jese nekuspika.
Ah, iko sivi ni mtaka baba. Nyapoku toba toba njeku pera.
Toba toba baba.
Yeah, ayintena nje kuphela kulabantu abalaba bakhulumayo. Nxa kuzokuthi kuyayenzakala ukuthi bengakayikatsana ngeprogram.
Mm.
Bephuma kunjongo iyaba ikhona bese libakhathe right straight because linaliyabuza mali ngabantu ngamadona sibona sebengena opolitics bakuthatha ngapi lo.
Mm.
Eh ba abantu banjalo so ngibona ukuthi sebengena kupolitics. Kini batume nokuthi yini phela lisiphatha manje.
Yebo kodwa baba kumbo i politics ingani ayivalekeki. Iyangena yonke indawo.
Ah iyangena yonke indawo but kula hanti yabona ukuthi amadona bazama ukuthi basincede nje ngokuthi singakhangela even kuma 92 abade kungalagazeli ichithekayo.
Mm.
Eh kwaba ngendlala.
Mm.
Singakhangela nama 1946 kwaba ngenye indlala.
Mhm.
Ezincane ngikumbulayo.
Mhm.
Abayekele ukungena isipolitics lapho inga.
Okay, okay. Hayi siyakuzwa baba Gumbo.
Elibusayo ngana baba phikisayo ngama church goers.
Mhm.
Mhm. Ibhedele bayalizwa sibi lokupheleleyo. Singakhangela kona ngesikhathi sabo Moses abantwana bezizwe besiyakulwa uMoses kade esentabeni ephakamisa induku yakhe.
Mhm.
Ukuthi bawine impi yona leyo.
Mhm. Kangenisa so, politics.
Ikho libona ngithi mina okwe politics ya akukwani lapho manje.
Mhm. Hayi siyabonga kakhulu
baba. Ngiyela lapho kukhulume boba ona ubaba omanda uManando.
Mhm.
Eh kuyaba leshwa abanye abantu abapho ukuthi hayi lapho wabona ukuthi bese ucheckisile umlomo.
Mm.
Eh akulunganga mina nyaba ngikhuluma imbono yami phela.
Yeah yeah awulelungelo kakhulu.
Anti ngumuntu le 5 cents njengayo.
Mm.
Eh loba ningakhangela zeni imino yetime nganani.
Mm.
Ngani WMDC kumbe wezani nyakhuluma mayelana ngebandla engilifunayo ungamvimbezeli.
Mhm.
Buhle buvi konke nyaba ngikulo kuphela.
Hayi sikwezwakala. Isibongile kakhulu mnumzana silomunye umlaleli njalo siyabonga kakhulu ngokusithinta.
Hayi silungile baba wami benkulu ngikhumbule ukuthi ngiyatshela kulaba abantu kwenu.
Ye 30 seconds ngoti dimu neshona pfungwa dzenyu nokuti kune vatereri vatatu vakamirira izvozvo.
Ndakarege kudaro Brian autombonaya kana madziva ana kutombwa nenhiri zvekutoti izvo kuno kuti notochema kuti detatu wana zvibhorani zvokuzogwejera mombe mvura yokumwa chaiyo chaiyo.
Mm. Muri kupi imi?
Ndokuti pasi pakaoma vakuru.
Muri kupi?
Ndiri kuHurungwe.
Hurungwe. Aiwa tinoimba kuti
15.
Okay, aiwa tinoimba kuti vanopa rubatsiro vari kuzvinzwa tina vamachinda marongwe vanotungamira sangano reOxfam muZimbabwe vari parunhare nesu muchirongwa chino ndofunga vanenge vachitozwa matambudziko esa muri kutaura saka tichikukokai kuti munge muchitaura zviri kuitwa kumatunhu kwenyu kuitira iyo vanzwe nekuti vanogona vanga vasingasvike munzvimbo dzese nguva imwe chete tinotenda zvikuru vagumbu
zvikuru ligere sokuti ndinde kunoterera mutevhura kuchikoro kune chikoro chedu almost about 5 kilometers
aiwa pakaoma.
Ndichino kera mpeko kuti ndizokuisa ngombe nhatu dzandina dzo dzakangofaizo.
Zvapera. Aiwa tinotenda zvikuru vagumbo. Thank you so much. Chris, I understand it nemwe muteereri.
Yes, jonga silonyati. Nyati sakwamukela.
Siyabonga bakungena uphela.
Yes, siyabonga. Siyacela uwehlise kancane volume ye radio yakho.
Mhm.
Usu wehlisele ini? Ah, okay. Ungasipha ke imbono yakho sikhuluma ngendlala ekhona lo nyaka kulandela okungani kahle kwezulu.
Hayi kuyazwakala ba. Lapha into engiyibona kakhulu inkinga yesila kakhulu thina emhlukulweni wamaNdebele ngapha. Ngingakhangela inhlanganiso zonke zeneze ezikhulumi eziqanjwayo. Ezizephathisa abantu ngokudla. Linganazelela kakhulu inhlanganiso zenezo. Ngithi mbidana ngikubeke kamhlophe ukuthi ilizwe lethu li-divided. Antikeza ukuthi sithi silemathebeland lemashonaland. Ngizafica ukuthi abantu abayibo abasetha ama-programs abakhangela uDube Silalo khonapha emathebeland labantu beMpumalanga. Konoku angiboni ukuthi umuntu osehalisuphi engakhangelelwa umuntu ovela komrewa abe ngodirector we-World Vision eMathebeleni ukuthi abe le-proper information yokuthi abantu baphila njani, indingoko zabo kuyini. Okungenza ngikhulume njalo babo, bayakhuluma abantu kathesi bathi i-politics njani. I-politics iyangena kakhulu. Khangelani sile-regation isilalatshana, sile-regation imagwe, sile-regation iminda regation. Those were the three regations ebesilazo ngesikhathi sikasmith bezisustaina isigaba semathebeleland. Sile-G N B egwanda ade ikwanisa ukuthi abantu bayethenga ukudla kizo. But esikhathini sakhathesi masikhuluma since 1980 irigation liyana esemagwe liyana. I-government yena leyo mbuso okhona manje ayizange ibiyi-develop even an inch. Actually they destroyed that irrigation. Baqalisa ukuhlalisa abantu randomly indawo lezane zazi-reserve ukuthi zingaba ngamasimu zi-extende zilinge kazizange zivuselelwe. Yindawo ezagcina seziphunga uhlala abantu random. Right, silamaplazi ade egcina izinkomo ade zithengiswa kwabo-EU, zithengiswa ngaphi ngaphi, i-Libics e-West Nixon laphana. I-government le esilayo azange ilungisise udaba lololo. Okwanamhlanje thina singabakhongozeli sizocela ngengcebethu ku-U N, i-U N isincedise but akudevelop i-future yempilo zabantu beZimbabwe kumbe abantu basemaNdebeleni. So mina i-contribution yami khonapho ngithi abantu kasiphucukeni sikhangele ukuthi sure ngasikhuluma ngokudevelop ilizwe noma uphiwa lolo ncedo. Uncedo lwangikhona lubiselani inzalo isizukulwane esizayo. Yikho nje engizama ukuthi ngifake i-contribution kikho. Njalo singaze sacatshangelwa ngabantu abavela ngaphandle kwezigaba zethu, ngoba usekelo sethu sombuso sile nto esithi i-devolution. I-devolution leyana itho ukuthi thina njengezakhamuzi zaseGwanda asibe lama-directors e-World Vision eMathebeleland engabantu besiNdebeleni abaziwa abakhulele enhwali abakwazi udubo lwenhwali ukuthi i-drought yenhwali inganani. Ama-dams since independence akula dam elike lathiwa eMathebeleland ngaphandle kwalele elemthabezeli yilo eseligcine ibulawayo namuhla. So konke khonokho kuyasitshengisa ukuthi ubukhokheli bezombangazo uma bungaqondanga njalo bungalandeli iqiniso akungaze kwafa kwaba le-development ekhona phakathi kwelizwe. Sizahlala singabantu abakhongozayo ngomgano sicela emazweni abo-America sibe sisivuka kusasa sisithi ama-M G Os lawa asetshenziswa eze-political tool. So i-contribution yami ebengithi ngiyifake kini le.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu babanyathi. Asisezwanga ukuthi ungaphi kweZimbabwe.
Mina ngiseGwanda kanye e-Eastern Mohala.
Ah, e-Eastern Mohala. Hayi, sibongile kakhulu babanyathi.
Regai timboti, kuna mkoma tuwe niwari parunare, nungo pa 30 seconds kuna vamarongwe vango pindura panyaye kuti vateriri wangu watanyaye dambu zikore mvura. Kuti madamu asku kwanisa kungashua wansa mvura mabolo mashinja akafa. Ivo pamariri kutuagwa ye flash appeal wamarongwe, pane inecheki uto wane mvura ye?
Onku hiri poma ipapo asi, chukune ya kunetsa nchekuti uwandu kwe zvirikuda kuitwa muZimbabwe hazvisi zvakandirana nemari chauya maririko yakatoiswa inoenderana nenyaya dzemvura but hatisi kuti asanyaya dzemadhamu dzinoda rehabilitation yemadhamu inoda mari yakawanda tikutasanyaya dzemaboles asi you find out kuti maboles acho akawanda anenge achitoitwa kumacritical areas. Saka haisi nyaya yekuti nyika ise muchango mukavangwana tave nemari yekuti tokwanisa kugadzisa zvinhu zvese. Saka zvinotoreva izvo kuti senyika yeZimbabwe tichaona rubatsiro rwatichawana nema avo vanenge vane homu dzavanokwanisa kutibatsira nazvo. Asi senyika yeZimbabwe tichafanira zvakare kuwanikwa tichiva neurongwa senyika yeZimbabwe wokuti tichaita sei nenyaya yemvura kuti iwanikwe nenyaya dzekuti mamiriro akaita kunza kuramba achishanduka manayira kuita mvura asiriwo aisitika makore ese muno mukabvunza vakuru vedu vanototaura kuti manayira kuita mvura ashanduka ndiyo inonzi climate change. Saka tifanira kuva neurongwa hwekugadza nyaya idzodzo, tifanira kuva neurongwa hwezvibhorani asi nenyaya futi yatofanira kubata yemvura ndiyo mudhorobha. Tiri kuwanikwa tichigara tichibata nenyaya dzeurwere hunobva panyaya dzeutachiwana hunowanikwa uchipinda mumvura, nyaya dzetyphoid nenyaya dzecholera. Kuchayeuka kuti gore rino rega tine vanhu vanosvika almost 54 vakafa vakashaika takaswa noupenyu hwevanhu vakawanda kudaro nenyaya dzecholera. Asi nyaya yekholera mukaitarisa inyaya inowanikwa munyaya dzemvura. Tine matambudziko atofanira kugadzirisa.
Ndikubatai muromo wamarongwa ipapo, mbomira yanyu ndibotora mukomatoni vari parunhare. Mukomatoni, pindai muchirongwa.
Magadi Studio 7.
Aiwa takasimba makasimbawo. Imi muri kupi mukomatoni?
Ndafona ndiri muPretoria zvangu munzvimbo yeSouth Africa.
Ndokumbira mungodzorawo mbichana volume yenyu kana kuti mungotisunduruke mbichana kubva pane radio.
Zvaita. Mukoma ndangotera zvangu nyaya iyi. Inini nyaya iyi inondibati nokuti munyika medu isitagara tinotoziva kuti pane nguva inoita nzara. Inei yandonyaya yekukunyangarira inii ndeya 92 ndaenda vachikomana acho achatawa grade 2 by then ndotonya kukuiziva ine majira atataita mubatiya aitosiyana ndaito zvatodii yatova nzara iyi. Tobvubva hapo tikaenda ku2002 takarohwa kune nzara. Tobvepinda futi mu2007 mvura yakanaya 1 November-28 November yakaita mwedzi wose ichinaya yakazokonzera nzara ya2008. So izvozvo right now tinini nzara iyoyi yatakatotasana nayo. So ine mukufunga kwangu inini by now tanga tisisiri vanhu vanofanira kunge vakunzi tichiri kungorohwa nenzara nokuti tagara totoziziva kuti tine nguva yatinowanza kutoita nzara zvikuru sei tinoita maelections. So zvodzoka zvoita sekunonzi kuda pamwe kuda hurumende iri kuita zvimwewere kana kuti asi kunonzi maelections awa anenge asingawirirani nemvura kana kuti asi kunonzi pangova nemitauro yakawandawanda. Isinoti tinotori nenguva yatotoziva kuti nguva yakati kamwe zvinhu zvinogona kuzvisina kuti mirira zvakanaka nokuti izvozvizvi vanogona kungodhidheka kuti tofanira kuti titere zvibhorani tigadzire madhamu tigodii. Gore rigopera tasina zvambogadzirwa tigopinda gore rinouya mvura yagonaya zvakanaka igotivaraidza, rinotevera igonaya zvakanaka igotivaraidza, inoteverazve igonaya zvakanaka igotivaraidza kugoita kana mamaelections kuti tarohwa nenzara tibatidziva kwemadhamu zvibhorani ini hapana zviri kuitiwa. Saka hurumende inofanira kutongoziva kuti tine period yatorohwa nenzara toita sei kupedza dambudziko renzara. Look now vanana inotenzi dzakutopindira kuti dzipache kubatira ti nyika yedu yeZimbabwe nemhaka kuti isu tiri kukundikana kubhika nzara tiri kutorohwa nenguva ipapo ende pate tatorohwa nenzara ipapo tinodzokera sure hatina zvimwe zvatinobudisa nemhaka kuti tichitedzera nguva ichi kuita zvimwe zvisizvo. Saka hurumende inofanira kuva nemagenuine farmers vanhu vanoziva zvavari kuita ova nenzimbo dzine magamu ichaziyaizvo kwete zvingogumira kutaura asi kuti zvimwe zvinhu zvinofanira kutenge zvitori zvese supraid zvegovernment kuzati notofanira tibetfan 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 back that's all chokumirira kuti tizoti tarohwa nenzara takutanga kusimuka kuti tete, and then it will be too late. Mari panenge pasina.
Thank you so much. Maita basa mukoma Tony. Mati muri kufona muri kupi?
Ndiri Pretoria.
Pretoria. Thank you so much, mukoma Tony. Chris, that's mukoma Tony. He was talking about for 1992 drought. He was in grade 2 that time. He said he still vividly remember that. And 2002 drought, 2007 drought, and now another hunger. But he says there is need for the government to seriously consider genuine farmers, having genuine farmers. I think he's comparing this, what he calls genuine farmers, to briefcase farmers.
Cell phone farmers.
Cell phone farmers. Yes, I think you can bring in Mr. Torima.
Mr. Torima, ukona.
Yeah, ngikona, Chris.
Yeah, Mr. Torima, ungasitshela ukuthi abanceda ngokudla bagcina nini esigabeni sakho?
Edete sokulesikhathi, but ama-odes agombolozele idete, angathi bagcina umnyaka ophelileyo.
Akulazizathu ezakhulunywa ukuthi bacinelene?
Balesikhathi sokuthi bayebencedisa nxa kule ndlala. Vele indlala njengendawo yona leyi, indlala vele yile ndlala. Vele akuzake kube le something okubambekayo, kuya lokudla lapha lalaphayana nje, hayi indawo ezilutshwane. So bayathola uncedo almost every year. World Vision, lamanye lezinye inhlanganiso ziyakhe zibe khona, but esigabeni sesedethe Red Cross Society iyagcina some years back. And akusela inhlanganiso ekhe yathi yabuya, but kuma-awards angigombolozele iwod yami, hhayi bahlala bekhona be-World Vision lezinye inhlanganiso.
Siyabonga.
Iminyaka yonke, but bayaphuza because bayabuya lesikhathi sabo. So naleso bo March, April, May, June, July, kube le certain class of people. Then another time again, tata futhi awani njalo.
Okay. Siyabonga. Jonga, let me throw a quick question to Mr. Marongwe. Mr. Marongwe, I'm sure you have the figures and statistics for neighboring countries. How is the situation in neighboring countries? Because we know in the past, every time we have such a situation, we always import from our neighbors. How is the situation looking like at our neighbors?
Yes, when you now look within the region, initially we had anticipated an El Nino that would ravage the whole of Southern Africa, but now it turned out not to be a fully-fledged El Nino. So, yes, there is food insecurity in Malawi as well. We have got high needs there as well, and Zambia. But you find that the response, for example, in Zambia, it's largely led by the government in terms of how they are coordinating and also taking a very huge section of, you know, the resources that are needed are largely coming from the government in Zambia. But generally, the food insecurity is affecting the region, and it's nothing unique to Zimbabwe. So I think let us look at it from the perspective that there are general changes in the climate. We are having cyclical, you know, variations in terms of the rain patterns in the region, and also driven by El Nino, which is really a phenomenon which not only affects Zimbabwe, but the whole of Southern Africa.
Mm-hmm. Mm. So there's nothing to do with religion and politics, Chonga.
Yes.
I do not believe so.
Okay, Chris, from what I gathered, the flash appeal is between January and June 2019. Is that right, Mr. Marongwe?
Yes, that's correct. So it's going to only cater for that period, and beyond that, we need to have strategies that we put in place.
Oh, thank you so much, Chris.
Yes, Mr. Marungwe, unfortunately, we are fast coming to the end of the show. Would you like to throw just a last word, just a few seconds?
Yes, I think the only way that ever is that let us, as a country, look at a long-term and enduring solution to deal with our different varied vulnerabilities that lead to unnecessary loss of life. So let's look beyond this current crisis.
Thank you so much, Mr. Marungwe. Unfortunately, we have come to the end of the show. That was Mr. Machinda Marungwe, Oxfam Country Director. You also heard from Mr. Stanley Torima. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri.